mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakurudzira utungamiri hwemuAfrica kuti rutevere mutsoka dzavamugabe munyaya dzekuvandudzwa kweupfumi pamwe nekurwira kuti nyika dzose dzitorwe sedzakaenzana.
Let us boldly play our part in setting the wrongs of the world right. We must continue to challenge an unfair world, opposing injustice, racism, and all forms of oppression of men by men. As Zimbabwe, we shall ride on education and high literacy level bequeathed to us by our late great teacher and educator.
Ataura akamirira mhuri yemufi pachiitiko ichi Walter Chidhakwa vatsanangura vamugabe semunhu airwira zvido zveveruzhinji zvakafanana nekutungamirira chirongwa chekutorwa kwakaitwa mapurazi vachiti vamugabe vakaita izvi kunyange hazvo vaiziva kuti vaizowana vanovatsoropodza. VaChidhakwa vatiwo vamugabe avo vakabviswa pachigaro nemauto muna Budzi 2017 munhu akafa asiri kufara zvichitevera rwendo rwavakafamba munyaya dzezvematongerwo enyika.
Towards the end of his life, he was a sad man. Those as no eater to take a new Rambiri. But I die with the new Matirai Muri new.
Vari kutaura vakamirira mhuri yekwamugabe valiyo mugabe vaudza Studio 7 kuti mutumbi wavamugabe uchaendeswa kwazvimba mangwana.
Urongwa huri kuitika ndewokuti tikabva pano zvanhasi pane occasion iri kuitika pano yekunyatsoratidza ugamba hwavamugabe yaitwa nehurumende, tichida kuvatenda. Mangwana tinoenda kwazvimba kuti vanhu vekwazvimba nevekumashonland west vaonekedza nehama yavo, because kana taenda kumusha takutaura zveukama president pamashure vanhu tanga vari hama, munhu akazvarirwa ikoko kwaakakurira, kuti vaonekedzana navo. Then vachazoradzikwa National Heroes Eka panzvimbo pavari kunozoradzikwa pari kugadzirwa nehurumende. Vakatiudza kuti zvinotora mazuva 30 days kuti papere kunyatsogadzirwa, to the satisfaction of the family and also to the satisfaction yehurumende. Saka tinodayira kuti in 30 days tinenge tichizonovaratidza paNational Heroes Eka.
Pasvika Studio 7 pamarinda eHeroes Acre, zvigaro zvanga zvichiitwa pamarinda aya uye matende anga achikakwa. Vamwe vevauya kubva kunze kwenyika kuzoonekana navamugabe ndiva Kenneth Kaunda, avo vaimbove mutungamiriri weZambia, vaimbove mutungamiriri weNamibia vaSam Nujoma, vaimbova mutungamiriri weBotswana vaFestus Mogae, vaimbove mutungamiriri weSouth Africa vaJacob Zuma, vaimbove mutungamiriri weGhana vaJerry Rawlings, mutungamiriri weKenya vaUhuru Kenyatta, mutungamiriri weZambia parizvino vaEdgar Lungu nevamwe. Vatungamiri vemapato anopikisa muno kusanganisira vaNelson Chamisa vanga variko pachiitiko chanhasi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.